Mugwaro iri riri mumaoko estudio 7 rakaturwa kudare reparamende rakanzi ZHRC/C10041/15. Sangano reZHRC riri kukurudzira mauto eZimbabwe National Army uye mapurisa kuti aferefete nekusunga dzimwe nhengo dzavo dziri kufungirwa kuti dzine chekuita nekupambwa nekupara chibharo kwavanyemba. Vari kunzi vaferefetwe ndiChief Inspector Henry Doar uye Captain Faster Edmore Gono vari muchiuto. Studio 7 yakwanisa kubata vaDoar asi Captain Gono vatenda kuti vakabvunzurudzwa nesangano reZHRC. Vanyemba vakapambwa munguva yekunetsana kwaityisa kwaitwa muZanu PF panguva iyi bato iri raidzinga vaimbwa mutedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru. Vakari Boni Nyemba vaipomerwa mhosva yekutsigira chikwata chaamai Mujuru icho chaizikamwa nekuti Gamma Talks. Mumiriri wechiredzi West mudare reparamende vaDarlington Chiwa vaudza Studio 7 kuti ndiyo vakamhangara nyaya iyi kusangano reZimbabwe Human Rights Commission.
Yeah, inini personally nemunhu wakaisa ikoko yandaitsvaka ijustice no one is above the law. Yeah, I have a code of their report and their recommendations. And my understanding is that the police at the provincial level have also received instructions to look into the matter. Isu hatingazivi but iwo vepo human rights pamaivezinza vakaita vakaestablisha kumasafehouse pasi but since like muripoti macho the must be guarantee yesefiti yake because anogona kuurawa. Vaunguro vakaita mupenyu vakamuinterviewa vakanyora ripoti yake.
Sachigara weZHRC vaElasto Mugwadi vati tizovafonere nenyaya iyi.
Well, kune maripoti akati wandei atinotambira ai kudezi shemdi denda andri muofisi kuti kune nyaya yatakambotambira abduction iri kumasvingo. Phone me tomorrow.
Vachiwa vanoti vakatombonyora tsamba kaviri kumukuru wemauto Lieutenant General Philip Valerius Vanda asi hapana chakabuda. Mukoma wakariboni vasimbarashe Nyemba vanoti pakapambwa munin'ina wavo akabva atanga kunyorera tsamba mbozha achivataurira mazita evanhu ainge vamupamba. Mamwe mashoko akanyora anoti mukoma ini ndakutungamira tosangana mberi mukadzi ndakatoti atize nekuti vanomuziva vakatombomupa mari waiti iye nemukadzi wake vane laisensi yokuuraya musanditsvake vachanetswa nemweya wangu. Vasimbarashe Nyemba vanoti vakamhangana nyaya iyi kumapurisa asi vakaramba kuiferefeta vachiti vainge vaita vatete. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Cheti charamba vaudza Studio 7 kuti vasati vaona gwaro reZimbabwe Human Rights Commission. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.